Vachitaura pamusangano uyu wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe wakaitirwa kuCrown Plaza Hotel Harare, mukuru wesangano reWomen in Politics Support Unit Amai Sakiles Felan Ngoma vakati mukati memazuva zana hurumende yavamunangagwa yakashandura mashandiro ehurumende. Vakati semienzaniso hurumende iyi yave kuzivisawo zvinenge zvaitika mumusangano wedare remakurukota svondo rega rega. Uye izvi zvinhu zvakanaka chose. Vakatiwo nyaya yekudoma makurukota matsva nenyaya yekuedza kugadzirisa ukama nedzimwe nyika zvinhu zvakanaka zvakaitwa nehurumende mukati memazuva zana ekutanga. Asi vatiwo zvinhu zvisina kuvafadza kuwedzera mitero kwakaitwa nehurumende mukati memazuva awa, izvo vati zvave kurwadza veruzhinji.
We can't continue to have an environment where you want to tax us but we don't get services. So in these 100 days, we are seeing an economy by taxation, an economy that says, only I know how to suggest and you must be ready for the shock.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachishandanisa nanore Labour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaClinton Musonza vakati hurumende yakatadza kushanda pamwe nemasangano evashandi nemabhizimisi mukati memazuva zana, uye iyi inyaya yainofanira kugadzirisa kuti zvinhu zvigadzikane munyika.
Priority. You risk about the local people in a English form. Saka the development process of my blueprints edu, doya chua tinge chi, yandandu kunya nyo focus on, kuti hapana dialogue, vanwe business, havana ku consult uzi, murugu dei, vanwe lepa, havana ku consult uzi, murugu dei, vanwe ma youth, havana atina ku consult uzi, then ma women, havana ku consult uzi. Saka the implementation, the process yacho, plus my priorities, ali wrong. As well as you choose what product from a thank you rally. And I think the best way to thank the voters is to deliver.
Munyori mukuru MDC notungamirwa na Nelson Chamisa, Senator Douglas Monzora, vakati hapana chakashandurwa nehurumende yavamunangagwa mukati memazuva zana ekutanga, uye vanoona sekuti hurumende iyi iri kungoita zvaitwa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Saka tiri kuona kuti tatongodzokera paya paMugabe. Zvekutoti pakapinda Mugabe paya akutadza kutonga paya, vanhu vanga vakuti Smith uri nani. Iko zvino matinofamba uku waakutanga kunzwa vakuru vachiti madini kuti henyu Mugabe wacho adzoke nekuti Mugabe ari bheta. Shuwa ndakazvinzwa vamwe baba mukuru wangu vakabviswa kumapurazi panguva yehondo yeminda vanobva kuMalawi vachitaura kuti Mugabe bheta, dai mwazosa zvenyu Mugabe uya uya.
Vamwewo vakaita sava Forget Damiso vakati pane zvakanaka zvakaitwa nehurumende zvakaita sekubvumidza Studio 7 kuita misangano yekupa vanhu nguva yekutaura pfungwa dzavo. VaDamiso vakati hupfumi hwenyika haugone kusimukira kana nyaya dzematongerwo enyika dzisina kugadzirwa munyika.
Where are you running away from the politics? Titange ita sorova nahurwa yepolitics first. Tisati tambenda zvo economics. Kana akatouya mukirikini mutuni nyuve nemaprofesa ake, even kana akatoritora kuhefen, kana asina kugadzirisa politics is nothing, is zero. Ndosaka muri kuona today tichiri kutambura chete.
Vamwewo vakapinda musangano uyu vanotiwo hapana chiri kufamba munyaya dzezveupfumi nekuti vanhu vemuZimbabwe vanogara vachingotaura nezvesarudzo. Vakati zvakakosha kuti nyaya dzisi matongerwo enyika dzigadziriswe upfumi hwenyika hukwanise kusimudzirwa. Nhume yemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vaniki Mangwana, retired major anyway Mutambudzi, havana kupinda musangano uyu kunyange hazvo vainge vabvuma kuzomirira hurumende. Pavakasarudzwa vamunangagwa vakatuma makurukota avo kuti aite urongwa hwezvirongwa zvaanofanira kupimwa nazvo mukati memazuva zana ega ega. Mamwe mapazi ehurumende asati azivisa kune veruzhinji zvirongwa nemabasa zvaanoda kuita kune veruzhinji. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.